Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 8/2023. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema chema nekusapiwa gwaro revavhoti pamberi pesarudzo. Nhasi tine hurukuro nemiriri weZimbabwe kuSouth Africa nezvenyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Madzimai akawanda kubva kuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pari zvino akaungana kumuzinda weUnited Nations kuNew York uko kuri kuzeiwa nzira dzekusimudzira madzimai. Zvichakadaro munyika veNational Gallery muBulawayo vabatana neUnited Nations Women neAfrican Women Leaders Network kucherechedza zuva iri nekuradzidza mufananidzo ine chekuita nezvekushungurudzwa kwevanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika pamadandemutande kana kuti paInternet zvinonziwo Online Violence Against Women in Politics. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda anoita mabasa muzvikamu zvakasiyana siyana zveupfumi nhasi vaungana paNational Gallery muBulawayo apo pange pane zviratidzo zvemifananidzo zvakaitwa nevamwe vanhukadzi senzira yekucherechedza zuva reInternational Women's Day. Zviratidzo izvi zvange zvakaitwa zvichienderana nedonzvo rekuda kuvandudza ruzivo uye kudzidzisa veruzhinji pamusoro pedambudziko rekushungurudzwa kwevanhukadzi vari munyaya dzezvematongerwo enyika kuchishandiswa madandemutande kana kuti Online Violence Against Women in Politics. Muzvare Tokozani Kupe vanoi nhengo yebato reCCC vange varipo pachiitiko ichi uye vati kushungurudzwa kwevanhukadzi kunyanya vari mune zvematongerwo enyika kunoodza mwoyo yavo pamwe nevanasikana.
Kana vana vechiona amai vechibuda nepicture vesina kupfeka, kana vechiona amai vechitukwa nemushamba dzimwe dzamusati mamboona, zvinoafekta vana vedu. Uye zvinhu zvinoita kuti ava vechidiki vanoda kupinda mupolitics vobva vatyira kure. Nekutoti vanokuchiti kana madzimai chitukwa kudai vachiita zvakadai zvinonyadzisa, saka ini ndinonge ndichinotsvaka chipolitiki kwacho. Saka tinoti isusu neInternational Women's Day iye gore rino iri tinoda kuti zvekutukwa kwemadzimai musocial media ngazvimbomira wedu wedu.
Mumashoko avapa seminyarikani pavhidhiyo kuri kwatare zvemadzimai pamwe nemakambani madiki amai Stembiso Nyoni avo vanovewo sachigaro weAfrican Women Leaders Network Zimbabwe chapter vati hapana budiriro ingaitike munyika kana vanhukadzi vakasarira kumashure munyaya dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko kusanganisira masaisai eInternet. Muzvare Linda Masarira, mutungamiri wesangano reLead waudzawo Studio 7 parunare kuti kushungurudzwa kwevanhu kadzi pa internet kunodzorera kumashure donzo rekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhu kadzi nevanhurume.
Cyberbullying iri kutenya kuitwa kune vanhu kadzi vari kuda kuitwa zvematongerwo enyika vachiberedzwa chimiro chavo mukati menharaunda yemavanenge vachigara kana mune zvematongerwo enyika. Izvi zvakukanganisa kumadzimai mazhinji kuti awanike achinomira musarudzo kana kuda kunomira kuti vatungamirire nekuti chimiro chavo chinenge chakanganiswa neiyi yatinoti cyberbullying.
Mtezeri wemumiriri UN Women Zimbabwe Mzvari Loveness Makonese vange varipowo pachiitiko ichi vatsinhirawo izvi vachiti nekuti vanhukadzi ndivo vakawanda kupfuura vanhurume zvakakosha kuti vawanikwe vakawandawo muzvinzvimbo zveutungamiri.
Madzimai, we are 52% of the total population. Saka kana tiri 52% of the population toonekwa isusu pamaleadership positions mumaparliament mumacouncils tiri less than 50%. Zviri kureva kuti machallenges namaissues anoafecta 52% of the population haasi kunyatsotaurwa nemazvo ende haana vanhu vakakwana vanokwanisa kuvhota even in proportion kuti tikwanise kumeka madecisions anochinja malives for women and girls in Zimbabwe.
Muzvare Deborah Mwase, mukuru wezvirongwa musangano rekatswe Sisterhood, rinoshanda zvakasimba mukukurudzira kuvepo kwemitemo inoita kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi paindaneti kuve mhosva. Vaudza Studio 7 kuti pachine basa guru kuti mitemo iyi izivikanwe neveruzhinji.
Tinoda kuti mapurisa nevanotonga nyaya vawaniswe zvikwanisiro zvinovaita kuti vakwanise kuti vainvestigate kana vawane tsvakurudzo idzi here vaone umbowo uzere wekuti kana nyaya idzi dzaenda kumatare dzinobudirira.
Zuva reInternational Women's Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa8 kurume gore rega rega uye dingindira regore rino rinoti Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Nakamira Studio 7 Mumbulawayo ndini kudzanai Musengi.
Mukuenderera mberi nehurukuro yedu pazuva remadzimai, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abatawo umiriri weAfrican Union muAmerica Amai Hilda Mafudze vanoti vane zvirongwa zvakawanda zvavari kuita pamadande mutande nhasi kusimudzira madzimai asi vachiti vari kusanganawo nezvimhinga mpinye zvakawanda. Ngadidzwe hurukuro yavaita.
Zuva irino izuva redu ranhasi, izuva remufaro. Takaronga kuti tikasangana nemamwe madzimai tiite a hybrid Zoom meeting yekuti tese tikwanise kuziva kuti chii chiri kuitika African Union tichirepresenta African Union muno muAmerica, asi nesuwo tinovazivisa kuti zvikuru tiri kuzviita isesu kuAfrican Union. Takauya neprogramu inonzi Gewe yeAfrican Union inobatsira kuti pave neurongwa hwokuziva madzimai nguva ichiripo kuti madzimai asumuka ati ndisu tiri pano tinoda kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka tive included tive tiri pamwe chete nevamwe vari kumhanya nemabhizinisi avo. Ende taona kuti African Union yakauya nedocument ravo 2018 to 2010 yekuti mukwanise kupiwa dzimari dzekurana mabhizinesi enyu mumabhengi. Ndofunga munoiziva dambudziko iri, ndiri kutaura zvinhu zvisiri zvisina kumboitika asi
ipapo vazhinji madzimai vanoti ehe tinozvinzwa kuti mabhanga ane mari asi ko nyaya yechibatiso yavanoti yecollateral panofambiswa sei ipapo?
Nyaya yechibatiso ndo yatati seAfrican Union tofunga kuti tiiongorore. Ndosaka takauya nedhokumendi. Dhokumendi riri kuratidza kuti mudzimai ngaakwanise kufamba achipinda mubhengi azokwanisa kuwana. Ini ndinotoziva kuti madzimai tinotori so very organized tiri panzvimbo imwe chete yekuti tikatichida kuita mabhizimusi tinoda kuratidzira kuti ndiri kugona zvandiri kuita. Ndo chibatiso chenyu ichocho kuva nepfungwa dzekuti matangisa bhizimusi renyu moenda kubhengi mobatsirwa kuti bhizimusi kuti ritandamuke rigove rinokura, noti kuti mungove imi munoitira mhuri yenyu yekumba asi kuti mhuri yedu yemuZimbabwe yose igove inokwanisa kuwana kubenefita out of business ramunenge chiita. Mabhengi anozviona izvozvo
mune dzidziso here yamunenge muchipa madzimai uye zvivanenge vachida kuti vashande nemi pachirongwa ichi vanokuwana ikupi?
African Union yabuditsa document iri ririko kunze uko. Tinavo vanhu vari munzvimbo mukanzwa kuti pane mahofisi evanhu veAfrican Union, tofanwa kuti tinoona kuti tingaite sei kuti tikwanise kuita kuti document ready roro rigova riri tinoapplya kumabhizimusi edu atinoita. Ndofunga makazvinzwa kuti kune inonzi African Continental Free Trade Area, yakatobuda nebhiri rinokwanisa kubatsira madzimai nemadzimai echidiki.
Avo vanga vari miriri wesangano reAfrican Union muWashington DC, Ambassador Hilda Suka Mafukidze, vachitaura naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora padandemtandi ravo reFacebook kuZimbabwe Electoral Commission nekumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vaite sarudzo dzakachena, vachiti izvi zvakakosha zvikuru kuti nyika ifambire mberi. Vachamisa vati mukuita izvi zvakakoshawo kuti vanopikisa vawane gwaro revavoti kana kuti voters roll sezvinotarisirwa pasi pebumbiro remitemo. Mashoko avachamisa aya anotevera mutongo wedare repamusoro wekuti ZEC imbomira kupa vezvematongerwo enyika gwaro revavoti kana kuti voters roll kusvika yagadzirisa zvairi kuti iri kuda kugadzirisa kuti pasaone vanorikanganisa. VeZANU-PF nezuro vakaudzawo Studio 7 kuti havapindire pamabasa anoitwa neZEC, asi vachiti vanoremekedza zvakabuda kumatare. Munyika maita gagava guru panyaya yekuti mutemo wekutongera vanhu rufu urambe uripo here kana kuti kwete. Bazi rezvemitemo rinoti richashanda nesangano reCenter for Applied Legal Research nemuzinda weSweden muZimbabwe kunzwa pfungwa dzevanhu kuti mutemo uyu uramba uripo here kana kuti kwete. Pamubvunzo wakabvunzwa neStudio 7 padande mutande reFacebook nezvenyaya iyi, vamwe vari kuti vanenge vabatwa nemhosva dzekuponda vanofanira kuurayiwa, asi vamwe vachiti ngavagare mujeri kweupenyu hwavo hwose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakagara vati havadi kuti vanhu vatongerwe rufu, uye Zimbabwe yakapedzisira kuuraya musungwa ainge atongerwa rufu muna 2005. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru weCatholic Commission for Justice and Peace Zimbabwe, Father Philip Campbell.
Semaone zvangu mutemo death penalty kana kutongerwa rufu, mutemo unowaishandisa nedzimwe nyika kana kuti vakakuona kumakandidzi mamwe vanoshandisa mutemo iwowo iri nzira yekudzora vanhu kuti vasatore upenyu hwevanhu isichadi vachida vachidziva. And so here in Zimbabwe, life sentence in prison. Not good moon. So generally we say
Zvino takatarisa pakamira nyika pari zvino, munoona here zvichizogonekwa kunzi ngaumiswe?
Tingati mamira akaita tofanira kuona kuti mutemo uri kuya at what time in the country. Very important on that note, because there should be timing and we have to be sensitive to that. Kuti mutemo ukauya at a time when things are a bit sensitive, zvekuti munhu akatongerwa rufu because of an issue ine zvekuita nezvematongerwo enyika, I think that one is bad. It is being abused.
Iro shoko ramwari rinenge richimbotiwo kudii maringe nemitemo yakaita seiyo iyi.
Tikatarisa kuna kubuda chapter 20 verse 1 yacho kwena mberi harakati kusauraya zvehandizvere. So ukauraya you taken the person of God. Ndosaka marakati no hatidi zvakadaro.
Aho vanga vari mukuru weCatholic Commission for Justice and Peace Zimbabwe, Father Philip Kembo, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mwaka wekutenga nekutengesa fodya watanga nhasi varimi vakawanda vachichema chema kuti havasati vabhadharwa mari dzefodya yavo yegore rapera uye kambani yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB ichibvuma kuti mamwe makambani anotenga fodya haasati abhadhara varimi zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica kana kuti US$100 million. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Mumwe asiri kufara nekuti asati abhadharwa mari yake, murimi ati anonzi Panyangara anoti ane madhora churu nemazana maviri ekuAmerica asati apiwa nekambani yaakatengesera fodya.
Totaridzirosi kana ichinge taunza fodya, sezvinotaurwa neTMB kuti 48 hours murimi abhadharwa, asi ezvine crop last year isati yabhadharwa. Tikaenda kuTMB kwacho hakuna zvinofamba. Ani ngangori ma meeting ni ma meeting but ni basa ratile tina rukuminda kutiuye tirambe titi pambira izwa zviite manje saka ndoti chembuja tina
kunze kwekuchema ne kusabhadharwa va Owen Matombe vekuchiwe chevanoti vanoda kubvumidzwa kutengesa fodya yavo musi wavasvika pamusika kuti vasarasikirwe nenguva
vanongotisungira kuti mimi vatikisa fodya nhasi munzi tengesa imangwana isusu wote tine mapesha emabasa atenda sio kupi kumusha but tine chisungiro nzi nigara ichide mumiriyoni.
Sachigaro weTIMB vaPatrick Devenish vabvuma kuti kune makambani asati abhadhara varimi fodya yemwaka wapfuura asi vakati izvi hazvifaniri kuitika.
What is supposed to happen is that the farmers paid 48 hours off the date of sale.
Murimi anofanirwa kupiwa mari yake mukati nemaawa makumi mana nemasere. Asi zvakaitika apa ndezvekuti shoko harina kufambisa zvakanaka zvakabva zvavhiringa zvinhu zvese. Asi zvave nani uye tavimbiswa kuti varimi vachabhadharwa kupera kwesondo.
Vati makambani ese anoita chitsotsi chekusabhadhara varimi nenguva achatorerwa marezinesi ekutenga fodya. Asi vatiwo nyaya yekutengesa fodya pamukoto varimi vachitiza kubhadhara zvikwereti kana kuti site marketing inofanira kupera vakakurudzira varimi kuti vabhadhare makambani anenge avabatsira nembeu, fotireza nezvimwe. Mumashoko avo pakuparura mwaka wekutengeswa kwefodya pamusika weTobacco sales floor mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaCostanda Chiwenga vati fodya ngaitengeswe zviri pachena pasina chitsotsi.
Tobeka shuwa kaa kuti vanhu vanopuwa mubayiro yakakwana havadirwe.
Vati donzvo rehurumende kuwedzera uwandu hwefodya inorimwa kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana matatu muna 2025 pamwe nekuona kuti varimi vefodya vasikirwa nemari yemuno. Pari zvino mari inodarika zvikamu makumi masere kubva muzana inotsigira varimi vefodya inobva kumakambani ekunze izvo zvinosiya varimi vemuno vasina mari. Mwaka uno TIMB yakapa marezinesi ekutengesa fodya kumisika miviri yeTSF nePremier Tobacco muHarare kwozoti makambani makumi maviri nemashanu anonzi maclass A buyers nemakontrakta makumi matatu nemana. Makambani aya anenge achitenga fodya kuKaroi, Bindura, Marondera neRusape. Varimi vachange vachipiwa mari yavo zvikamu makumi masere nezvishanu ari madhora ekuAmerica imwe yacho ari maRTGS. Asi varimi vakaita savaDennis Jerera vekuDawendale vanoti vangafara chose vakapiwa mari yavo yese ari madhora ekuAmerica nekuti zvekurimisa zvave kudhura.
Dambudziko ratakasangana nawo ndeemapurizi emafertilizer nedambudziko rokuti kana tiri kumba hatiwani vashandi chai chaivo vokuti tinokwanisa kuvapa mari yavanogutsikana nayo nekuti vanenge vautirowo semari icho vachidawo $3 per day. Saka tinenge taakuzoomerwa pakuti mari yatinenge tichiburitsa yakati wandei pakutengwa kwefodya nokuti havadi chikwereti vanenge vachida keshi.
Zimbabwe inotarisira kuwana makilogramu efodya mamiriyoni mazana maviri nemakumatatu 230 million kgs efodya. Gore rapera nyika yakawana mari inoda kusvika biriyoni remadhora ekuamerica kubva pakutengeswa kwefodya, uye mari iyi inotarisirwa kupfuura pamwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye kudzirwa kwenyika musangano reEuropean Union aungana nhasi muStockholm, nyaya yekuti mauto eUkraine awedzerwe zvimwe zvombo iriyo iri pamusoro. Vachitaura vatori venhau pamberi pemusangano uyu, gurukota rezvekudzivirirwa kweEstonia vaHanno Pevak vakurudzira nyika dziri muEU kuti dziunganidze mari pamwe chete nekutenga zvombo zveUkraine, vachiti izvi zvinosimudzira maindustry uye kuyamurawo kudzivirirwa kweEU mune ramangwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, zvuru zvevashandi muGreece zvabatana mukuramwa mabasa nhasi zvichiti hazvisi kufara nenyaya yetsaona yezvitima yakaitika munyika iyi ikauraya vanhu makumi mashanu nevanomwe. Vanhu vemunyika iyi vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzekufamba kwezvitima zvinonzi zvinoisa vanhu vakawanda munjodzi. Mumiriri weZimbabwe South Africa Ambassador David Hamadziripi vanoti kutanga nemuvhuro unouya kusvika musi wa 31 kurume, zvikwata zvitatu zvehurumende zvichange zvichipinda mumatunhu ose mapfumbamwe emuSouth Africa zvichisangana nevana veZimbabwe vane magwaro eZimbabwe exemption permit atarisana nekuguma mukupera kwechikumi zvakazvipira kudzokera kumusha. Ambasada Hamadziripi vanoti muzinda wavo vakatoburitsa gwaro richange richiratidza kuti zvikwata izvi zvichange zvichiwanikwa papi uye musi upi. Vanotiwo zvikwata izvi zvichange zvichibatsirwawo zvakare nekuwanisa magwaro akasiyana siyana kune vanenge vachida kudzokera kumusha ava. Kunewo kune vane midziyo nedzimotokari zvavari kuda kudzokera nazvo kumusha. Ambasada Hamadziripi vanoti hurumende iri kugadzira gwaro remutemo uchavabvumidza kuita izvi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmbasada Hamadziripi.
Urongwa hwedu hwekuti tive tinoziva kuti vane mapermit iwayo anonzi Zimbabwe exemption permit ndivanani, vari kupi, vakamira sei, huri kufamba zvakanaka. Musi wechishanu uno, musi wa 10 March, tiri kutarisira icho chikwata chiri kutumwa nehurumende yeZimbabwe kuti vasvike muno muSouth Africa. Musi wemuvhuro tinenge tichivatuma kunzvimbo dzakasiyana siyana kwavari kuenda kuti vakwanise kunosangana nevana veZimbabwe variko
Ndezvipi zvimwe zvichange zvichibatsirwa nazvo nezvikwata zvenyu izvi, ambassador?
Hatisi kungonosangana nemapepa ezepu chete, asi tichasangana zvakare navo vanenge vachida kuti vauye kuti vaapplye mabirth certificate evana. Tiri kuvati vauyewo panzvimbo iyoyo. Vanenge vachida kuapplya mapassport, tiri kuti vauye zvakare panzvimbo iyoyo. Kana vanoda kuapplya matemporary travel documents, vanokwanisa kuuya zvakare panzvimbo idzodzo.
Veruzhinji vachaziva sei nzvimbo dzichange dzichishanyirwa nezvikwata izvi?
Tine bepa rataburitsa riri kutaridza kunzvimbo kuchaenda zvikwata izvozvi, nokuti zvinenge zviri zvitatu. Vachaenda kubva musi wa12 March kusvika musi wa1 April. Vanenge vachiita basa iroro kumaprovinsi ese. Saka tine gwaro ratakaburitsa rekutaridza nzvimbo dzavanenge vari nemazuva avanenge variko kunzvimbo idzodzo. Tinotarisira kuti vakawanda vanoda rubatsiro vanokwanisa kuuya panzvimbo idzodzo vagowana rubatsiro irworwo.
Ndezvipo zvimwe zvamuri kunzwawo kubva kune varida kudzokera kumusha zvavarida kubatsirwa nazvo?
Pari zvino tikati vanoda kubatsirwa nenyaya yekuti vana kana vadzokera kumusha vakwanise kuwana nzvimbo dzokupinda muzvikoro. Kune vamwewo vanotaura kuti vanoda kubatsirwa pavanopfuura nepabhodha nenyaya dzezvecustoms. Vanogona kuve nemidziyo yavanayo, vanogona kuve nemotika dzavanadzo, vanogona kuve nezvimwewo zvavanoda kunoshandisa mumabhizinisi avo kumusha. Tiri kuudzwa kuti kune gwaro riri kugadziriswa kumusha kuti ribatsire zvikuru avo vanenge vane dzimotika nemidziyo nezvimwe zvakawanda zvavarida kuenda nazvo kumusha, kuti pavanopfuura pabhodha zvecustoms zvive zvinovarerukira.
Tiri kunzwawo kuti muri kushanda nesangano reIOM. Zvii zvichange zvichiitwawo nesangano iri?
Tiri kushanda navo kuti tigokwanisa kubatsira avo vanenge vachida rubatsiro rwokuti vasimuke muno munyika yeSouth Africa vachibatsirwa nechifambiso chaicho. Tiri kutarisira zvakadaro. Pane vamwe vakataridza kuti vanoda rubatsiro irworwo, asi vazhinji vari kutaridza kuti vari kuda rubatsiro rwekuti vasvika pabhodha vabatsirika nepapo, uye kana vazosvika kumusha kuti vabatsirwe nenyaya yechikoro chevana, vabatsirwe nenyaya yekuti vawane kutanga mabhizinisi avo. Vamwewo vanoda ivhu, vanoda minda. Chandinoda kuyambira ndechekuti hazvisi zvose zviri kukumbirwa zvatichakwanisa kuti tipe, asi izvo hurumende zvaichakwanisa kuti ipe ndo zvatichaita kudaro. Hurumende ichaita chose kuti ive inobatsira kuti vanodzokera vasave vanonyanya kunetseka.
Matimava neuwandu here hwevanhu vangadai vanyoresa kusvika pari nhasi vazvipirawo kudzokera kumusha?
Ina handisati ndapuwa nhamba yevanhu vanyoresa pari zvino, but ndakatarisira kuti nhasi kana mangwana ndichaudzwa kuti takamira sei.
Avo vanga vari mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa, ambassador David Hamadziripi, vachitaura vari parunare kwakare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Munawo dzemutambo, mutambo webasketball unonzi uri kusimukira zvikuru muAfrica zvitevera kunyoreranwa kwechibvumirano pakati peNational Basketball Association NBA neInternational Basketball Federation kana kuti FIBA chekusimudzira mutambo uyu muAfrica. Semuenzaniso, muSoweto kuSouth Africa munonzi mange muine zvikwata zvitatu chete makore gumi adarika, asi iko zvino mave nezvikwata makumi matatu. Voice of America iri kushanda neAfrican Basketball League kusimudzira mutambo uyu muAfrica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum, icho tinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pakucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Mutungamiri webato reCC vaNelson Chamisa vochema-chema nekusapiwa gwaro revavhoti pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Nasi taita hurukuro nemiriri weZimbabwe kuSouth Africa nezvenyaya yemagwaro osvika kumagumo eZEM. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Emina Ntungamiri Nkomo munhau dzeEast Ndebele.